ndi ni Marvelous mshanganya huye ndi chiti hei no misoro ya na uzedu za nasi. Chipiri kufundi 4-2017. Zimwe zvikoro zvotara mangwana sezuva rekupedzisira kubhadhara mari dzebvunzo yeordinary level. Musangano wenera woitwa mangwana mapurisa achiti vanhu vaungane muFreedom Square kwete Africa Unity Square izvo zvichiri kupikiswa nenera. Kambani yeCold Storage yoitirwa urongwa hwekumutsiridzwa neNational Social Security Authority kana kuti NASA. Muchirongwa chevechidiki The Connection na 8 PM tiri kutarisa kurudziro yekuti vechidiki vanyorese kuitira kuti vagovhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.